vebazi reutano vanoti pari zvino munyika mune vana mazvikokota vana chete vanorapa zvirwere zveitsvo. Mumwe wevana ava ndimuzvare Dr. Rumbidzai Dawa. Dr. Dawa vane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye vakazvarwa muguta reKwekwe. Vakadzidza kuzvikoro zveprimary zvakasiyana-siyana munyika ndokuzoita secondary yavo paDominican Convent muguta reHarare. Rwendo rwavo rwekuve mumwe wana mazvikokota vashoma vezvirwere zveitsvo munyika rwakatanga nekudzidzira kuve chiremba paUniversity of Zimbabwe.
Ndokutanga ndakanoita degree rehuchiremba kuUniversity of Zimbabwe. Ndobva ndazopedza ipapo ndikashanda pachipatara chemuno muHarare ndichiita inonzi housemanship kwemakore maviri. Ndazopedza ndipo pandakazoenda kuAustralia.
Kupedza makore mashanu munhu uchiita zvidzidzo zvepamusoro inyaya inogona kuomera vakawanda zvekuti kuzowedzera mamwe makore pamusoro inyaya isingatauriki nezvayo. Asi nekuda kwekuti kwavari kuve chiremba inyaya iri pamwoyo wavo, Dr. Dawa vakazvipira kuwedzera ruzivo rwavo kuti vave mazvikokota muzvirwere zveitsvo. Zvichienderana nekuti munhu unenge waita izvi kupi, kuti chiremba ave mazvikokota mune zvakasiyana-siyana kunotora makore mana kana matanhatu. Dr. Dawa vakaita zvidzidzo zvavo kuAustralia uye vakapedza makore matanhatu vachidzidzira kuve mazvikokota wezvirwere zveitsvo.
Makore matatu ekutanga unenge uchidzidzira kuva mazvikokota wezvirwere zvinorwara vanhu vakuru vatinoti maadults. Wozopedza mamwe makore matatu uchidzidza pamusoro pezvezvirwere zveitsvo chete. Saka pamakore ese unenge watanga nemakore mashanu ekutove chiremba wozowedzera makore mamwe 6 ekuti uzovawo mazvikokota.
Dr. Dawa vanoti havana kunyanya kunetseka nekuti pavakawana mukana wekuenda kuAustralia vakakwanisa kushanda ukuvo vachiwedzera dzidzo yavo. Dr. Dawa pavakaenda kunze kwenyika muna 2007 nyika yaive pakati pematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi zvekuti sezvo vaive munhu wechidiki vaigona kuenda zvachose vasingadzoke zvekare kumusha. Dr. Dawa vanoti kune vakawanda vaiva papfungwa yekuti vasadzoka kunhamo yemuZimbabwe, asiwo vanoti vaive vagara vazvipira mumwoyo mavo kuti vaizodzoka kumusha kana vapedza zvidzidzo zvavo.
Panguva yandaifunga nezvekuwedzera fundo ndaifunga ndine chinangwa chekuti ndezvipi zvino zvandingadzidze zvinozokwanisa kuti zvindibatsire kana ndichinge ndadzokera kuZimbabwe. Saka ndakaona kuti kunoku vana mazvikokota vezveitsvo vanga vangori vairi panguva iyoyo. Saka zvirokwazvo muno muZimbabwe manga muine dambudziko maringe nenyaya yezveitsvo nana chiremba vekunge vachibatsira kurapa kwezveitsvo.
Asi Dr. Dawa vanobvuma kuti pavakadzoka kumusha mugore ra2014 zvinhu hazvina kusvikovaitira mutserendende. Zvisinei nechido chavo chekuda kushandira nyika yavo yechizvarwa nekuda kwekuti hurumende yaive yamira kupa vanhu mabasa, Dr. Dawa vakambotora mwedzi yakati kuti vasati vawana basa. Mushure mekuzowana basa vanoti vakasanganawo nezvimwe zvimhinga mupinyi zvakati wandei.
Unenge wapedza nguva yakareba uchigara kune nyika ine mamwewo maitiro ezvimwe zvinhu wozodzoka. Saka unova nezvimwe zvaunosangana nazvo zvekuti unofanira kutogadzirisa mumagariro mashandiro anoita zvimwe zvinhu. Tozobva ipapo totarisa nyaya dzekuti muzvipatara zvandaishanda ndiri kuAustralia zvine zvinhu zvakawanda. Toona kuti pamwe kuno pane zvimwe zvatinoshayiwa. Saka unenge wakufanira kuti uone kuti zvawakadzidza unokwanisa kuzvishandisa sei munharaunda yaunenge uri.
Kunyange hazvo pasina humbowo hunoratidza uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo munyika, Dr. Dawa vanoti rimwe dambudziko guru ravakasvika vachisangana naro nderekuona vanhu vakawanda vechidiki vachirwara nechirwere cheitsvo.
Pandakanga ndiri kuAustralia vanhu vazhinji vataiona vairwara nezvezvirwere zveitsvo vanhu vanga vakura vekuti vanga vakuma70 kana kuma80 years. Asi muno muZimbabwe ndakazotanga kusangana nevanhu vechidiki vari kuma30 vari kuma40 vachiita zvirwere zveitsvo zvakadzama-dzama kutosvika pekutoti tinenge takutoti itsvo hadzichashanda kana kuti vanhu vane kidney failure. Saka zvinhu zvakambondinetsa panguva yaiyoyo nokuti ndakanga ndisina kumbonge ndazviona. uye ndisina kuzvijairira.
Parizvino Dr. Dawa vari kushanda nevamwe vana chiremba kuti vaite ongororo yehuwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo. Svondo rakapera, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Kidney Day, iro rinocherechedzwa pachina chesvondo rechipiri mumwedzi wakuru megore rega rega. Dr. Dawa vanoti zuva iri rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo.
Patinowana mukana wakaita seweWorld Kidney Day, tinokwanisa kudzidzisa vanhu pamusoro pezvirwere zveitsvo uye kuti vanhu vangadzivirire sei zvirwere zveitsvo, vatova nacho chirwere ichi vangaite sei kuti vawane rubatsiro. Saka tinoona kuti zuva rakaita sairoro rakakosha zvikuru. Pari zvino tina mastatistics anotibatsira kuti tinyatsoziva huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheitsvo, asi tiri pakati pekuita research yekuti tione kuti vanhu vari kushandisa dialysis yekurapa zvirwere zveitsvo vakawanda zvakadii munyika ino yeZimbabwe.
Pakuti vanofungei pamusoro penyaya yekuti pane zvidzidzo nemabasa zvichiri kuonekwa nevamwe vanhu sezvinofanirwa kuitwa nevanakomana kana vanhurume chete, Dr. Dawa vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanasikana pamwe nemadzimai echidiki vanokwanisa kuita zvose zvavanoshuvira muupenyu kana vakazvipira kudzidza nesimba uye kuisa pfungwa dzavo dzose pazviri.
Kuvanasikana nemadzimai echidiki tinoti teedzerai zvamunonzwa muhana mei nemwoyo mwenyu muchinzwa kuti izvi ndizvo zvandinoshuvira kuva muupenyu, nekuzviita nemazvo, nekuzviita nesimba renyu rese. Munhu anoshanda zvine simba anopedzisira achingoonekwa kugona kwake mukati mebasa rake raari kuita. Vanhu vose vanozokupa chiremera chinoenderana nebasa rako raunenge uchishanda. Saka chakakosha kushanda nesimba nekuita zvinhu nemazvo.
Zvirwere zveitsvo zviri pazvirwere 10 zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose. Kunze kwekushaya vana mazvikokota vakakwana, muZimbabwe mune dambudziko rekuti kurapwa zvirwere zveitsvo, kunyanya kuchishandiswa michina yedialysis, kunodhura zvikuru. Dr. Dawa vane chipatara chavo vega, asi vanowanawo nguva yekushanda pane chimwe chipatara chehurumende muHarare. Vanowanawo nguva yekudzidzisa vanhu pachena nezvezvirwere zveitsvo, vachiti vanonzwa kugutsikana kukuru kukwanisa kupa vanhu ruzivo runovabatsira muupenyu hwavo. Dr. Dawa, mucherechedzo unoyemurika hwevamwe vechidiki vanozvipira kushandira nyika yavo zvisinei nemamiriro akaita zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.